kushanya kwa varaisu kukuru kuya panguwai pasiri norisi na kugazikana nekuda kwe hondo iri pakati Russia ne Ukraine. Irani iri kupomirwa mhosva yekubatsira Russia nendege dzehondo dzemhando yemadrones uko Zimbabwe iyo inoti haisi kutora divi panyaya iyi ichinzi nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inotsigira Russia muhondo iyi. Irani neZimbabwe dzine vatungamiriri vakatemerwa zvirango neAmerica nedzimwe nyika vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi vachitaura mushure mekunyorerana zvibvumirano gumi nezviviri, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati vakavatemera zvirango havafari kuona vachibatana zvavaratidza nhasi.
It is critically important that we, the victims of Western sanctions, are talking to each other. The authors of these sanctions do not want us to talk to each other, but because we are both victims, it is critically important that we show them that we are united.
Zvakakosha kuti isu vananyakukuvadzwa nezvirango zvenyika dzekumadokero titaurirane. Vakaisa zvirango izvi vadi kuti titaurirane, asi nekuda kuti tese tiri mavictims, zvakakosha kuti tivaratidze kuti tese takabatana.
Vatiwo vanoda kudzidza kubva kuIran kuti zvisinei nezvirango izvi vangaramba sei vachisimudzira upfumi hwenyika. Vachitaura nechirudzi chenyika yavo, mutungamiriri weIran vaIbrahim Raisi vatiwo chinangwa cheukama hwavo ndechekubvisa zvirango zvakaiswa nevavengi, kudzosera shure budiriro yenyika mbiri idzi pamwe nekushandisa umisha wechimanje manje kusimudzira budiriro. Vato vanoda kuona zvibvumirano zvaitwa nhasi izvi zvichibudirira, asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye munyaya dzebudiriro vaJoy Mabhenge vati kushanyirwa kweZimbabwe neIran hakuna chakunochinja muupenyu hwevana veZimbabwe, vachitoukama uhu hwava nemakore huripo kubvira mushakabvu Robert Mugabe vachiri kutonga.
Hurumende iripo yava Mnangagwa haina donjo kana kuti polisi yekuti ingange iri yaisimbiswa nava Mugabe yainzi Look East Policy. Polisi iyoyo handiyo iri kusevenzeswa nava Mnangagwa. Mnangagwa vari kuti Zimbabwe is open for business, saka vanofanira kuti vatambe vakachenjera, nekuti bhizimusi racho ravanoda havafaniri kuzonyanya kurerekera kune dzimwe nyika dzinogona kunge dzichionekwa sekuti dzine divi radzakarerekera. Nyanyanya panguva ino hondo yekuUkraine iri kuonekwa sekuti ihondo iri kunyanya kusundwa navaPutin, saka vese vanenge vachizenge vachiita ushamwari navaPutin zvakafanana naiyo Iran izvi vozoita ushamwariwo nedzimwe nyika dzemuAfrica, vanogona kusorera nyika idzodzi kudzipinza muna taisireva.
Nyanzvi mune zveupfumi vaVictor Boroma vati tarisiro ndeyekuti kushanyawo kukunze unyaya dzekutenga nekutengeserana.
Tarisiro yevana veZimbabwe ndeyekuti kushanya uku pabudewo nyaya dzekutenga nekutengeserana, yatinoti trade pachirungu, kuvhurwa kwemakambani, kana kufamba kwemari iyo yatinoti investment, uye budiriro kune zvinhu zvinoshuwirwa neruzhinji zvakaita sekubatana kugadzira magetsi, kana kupa mikana yemabhizimusi kuti vatengese kunyika yeIran iyo yatinoti export facilitation neaccess to market, nekukopawo zvakanaka zvinoitwa nehurumende yeIran kuzvizvarwa zvayo.
Mumwe mutsigiri webato reZANUPF anga ari kuairport, Gift Machando, angabva kuchitungwiza atiwo kudyidzana nedzimwe nyika sezviri kuitwa navamunangagwa kwakakosha.
Pane mabasa akawanda kunokudyidzana kwedzimwe nyika kweZimbabwe nedzimwe nyika, kunoudzowo mabasa, kunoudzowo ushamwari, kunoudzowo tsika dzeikoko tichiona kuti tsika dzeikoko dzakamirawo sei nedziri kuno.
VaRaisi vashanyirawo Kenya neUganda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.